nevarairidzi vanga vakasarudzwa neZimbabwe Electoral Commission kuti varane maelections by election iri kuitwa kukabuyuno, vakadzingwa vachinzi havana muripo wavachazopiwa. Vakadzingwa vanotaura ivo vachiti vakadzingwa nevanoitwa vamukwananze vaishanda nemaward election officers vachitenderera vachidzinga vavaiti ivo vanhu vanotsigira bato reCCC. Mukatarisa macitizens aya anove maticha haana mapositions aanohodha mupatiyo yeCCC, uyezve havana kumbobvira vaikambeinera. Saka zviri kutotishamisa kuti kana mumwe murayiridzi akudzingwa basa kunzi achatenderwi kuti atore haana maelections, nekuti ari kunzi anofungidzirwa kunzi akapiwa mukana wekuvhota anovhotera TPC. Zvoreva here kuti yaabanned organization, nekuti mamwe maticha chero mumwoyo mavo achabvumizwi kuti atombofunga zvokuti ndikatiwa mukana wekuvhota ndingaivhotera.
Masvitsa here nyaya iyi kuZimbabwe Electoral Commission kuzek, uye kana masvitsa vari kuti nenyaya iyi?
Hongu, itori kuZimbabwe Electoral Commission, nekuti maofficials ari kudzinga varayiridzi ava ndevezek. Isu tatiri kutochema nacho ndechekuti vanhu ava vanga vaine malegitimate expectations ekuti tarekrutwa tatrenwa vari kutarisira kushanda vachiwana muhoro. Raabasa rezeki kuti richipuruvha maallegations avo. Dambudziko raitika ndekuti varayiridzi vacho vari kutya nekuti vanenge vachitoshitidzirwa zvakare. Tikuzama kuti tiwane vanhu vanga vabatsire kuti vakwanise kuwana kazilink vazive kuti zvakakosha kuti kana nyaya dzakadai dzaitika vaendewo kumatare vachikumbira kodzero dzavo.